This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare pa Studio 7 manera anhasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 24, 2014. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Natenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichitiye zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi. Amnesty International yopomera mutungamiri wenyika Robert Mugabe mhosva yekunyema zvizvarwa zveZimbabwe kodzero yazvo.
ZimbabWe ngavamboregera kuenda kuSierra Leone, Liberia, Guinea and Nigeria kunonzi kune Ebola kwacho.
Hurumende inokurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kumbomira kushanyira nyika dzine dambudziko rechirwere cheEbola.
Isu sevashandiri hwezvekuti hatina mari yekutwanisa kupa vashandi ava. Sekuziva kwenyu tine makambani makuru chaizvo ari muindastri medu, mamwe acho ari kutovhara, mamwe acho ari pasi peutariri kana urindi hwekoti inganzi official management.
Vashandi vemakambani anogaya upfu voronga kurangwa mabasa vachida kuwedzerwa mihoro, asi sangano reGrain Millers Association of Zimbabwe rinoti harina mari yekuwedzera mihoro iye. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Sangano reAmnesty International rinoti mutungamiri wenyika Robert Mugabe vari kuramba vachinyima vana veZimbabwe kodzero dzavo gore rimwe chete paitwa sarudzo dzakavadzosera mukutonga uye ivo vatora mhiko yekutungamira nyika. Mutevedzeri wemukuru weAmnesty International kuchamhembe kweAfrica Vanoel Kututwa vanonzi vakaudza bepanhau reZimbabwe nekuti gore rakwana vaMugabe vatoreswa mhiko, asi nanhasi havasati vavandudza mitemo yenyika kuti ifambidzane nebumbiro remitemo idzva uye kuti mitemo yakaita seposa ichiri kushandiswa mukunyima vana veZimbabwe kodzero dzavo. Vanonzi vakatiwo Zimbabwe inofanirwa kuvhura mikana kuvana vayo yekuti vanakidzwe nerusununguko rwavo rwavanopiwa nebumbiro idzva remitemo. Paramende inofanirwa kubatanidza mitemo inodarika mazana mana kuti ifambidzane nebumbiro idzva rakatambirwa zvichitevera referendum yakaitwa muna kurume wegore ra2013. Studio 7 yakundikana kubata vakututwa kuti tinzwe divi ravo. Sangano rinomirira vanogaya upfu reGrain Millers Association of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro hadzina mari yekuti dzikwanise kuwedzera vashandi mihoro sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzeupfumi. Sachigaro wesangano iri vatafadzwa musarara vanoti kana vashandi vakaenderera mberi nekuramwa mabasa sezvavakavimbisa vacharasikirwa nemabasa avo. Vashandi vari pasi pesangano reUnited Food and Allied Workers Union of Zimbabwe vanonzi vakazivisa kuti vacharangwa mabasa mwedzi unouya kana vasina kuwedzerwa mihoro yavo ne 4.8%. Boka rekugaya upfu iri rinonzi rine vashandi vanosvika makumi mashanu ezviuru nezviuru zvishanu. Tabata vamusarara kuti tinzwe zvizhinji.
Ya, ichokwadi kuti pane kukakavadzana kuripo pakati pevashandi nevashandini maringe nenhaurwa dziripo dzepei kana kuorwa kwemari ya2014. Isu sevashandiri hwetokuti hatina mari yekutikwanisa kupa vashandi ava. Sekuziva kwenyu tine makambani makuru chaizvo ari muindastri medu, mamwe acho ari kutovhara, mamwe acho ari pasi peutariri kana urindi hwekoti inganzi official management. Saka izvindo zvimwe zvatiita kuti tishaye mari yekuti tipe vashandi. Asi iwo kana vachidai kuenda zvavo pastrike, aiwa ngavaende, vanenge vachipuwa mukana wekuti tiwanewo kuvagumura.
Tinonzwa kuti imi pakutanga makaya mamboirana nawo kuti muvape 4.8%, chii chaakuita kuti munge muchizochinja pfungwa?
Hapana chatikaura nacho, tichataida kwaingurusa kutodzikisa mari yavanotambira. Kuti mari yakawandisa nokuti makambani ato ane mwedzi asokukwanisa kutambirisa vashandavo. Saka hatibatsire kuti EOP yacho iripo isati yambokwidziridzwa, vashandirwo vanotadza kubhadhara. Moramba muchingoikwidza. Saka isu dare redu rakanga rasunga kuti tinofanira kudzikisa mari yevashandavo. Asi nekuda kuzotaurawo nemagweta zvakazowanikwa kuti aizvi zvinganetsa. Tobva tazongoti aiwa, chetongoita ndechekuti mari dzingoramba dziri padziri papa.
Tinonzwa kuti kutarwa kwemutengo wechibage kusvika pa$390 patani chimwe chechinhu chakaitawo kuti munge muchipa zvikonzero zvokuti hamuchakwanisa kunge muchiwedzera mari kuvashandi. Ichokwadi here?
Ichokwadi, nokuti izvino tatasana nemutemo watasa kudare kuti matare atarise mutemo wekuti tikwidze mari dzekutenga kwechibage. Zviri zvakadai zvinenge zvichitevedzera kuti saudoburisa ivo mari yakawanda zvakare kuti tiwane kutengwa kwechibage. Kana takwira kudai chibage tachitenga, upfu uchakwira kana upfu wakwira, vanotenga upfu watichagaya uchazenge uri ushoma. Kana washomeka mabasa anoshomeka. Tichingodaro zvichingodaro. Saka hatingakwanisi kubhadhara vashandi mari, hatikwanisi kupamudzira nokuti iripo yacho iri kutotinetsa kubhadhara.
Vanga vari sachigaro vesangano reGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara vari parunare muHarare neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira vagari vemuguta reHarare reHarare Residence Trust rinoti rafadzwa zvikuru nekuwaniswa mukana nekanzuri yeguta wekuti ruone pasvika basa rekuvandudzwa kwegwenya remvura inoshandiswa muguta reMorton Jaffrey Waterworks. Kanzuri yeguta reHarare inonzi iri kushandisa mari yechikwereti chinosvika $144 million chakabva kunyika yeChina mukugadzirisa Morton Jaffrey Waterworks. Asi nhengo yesangano reHarare Residence Trust muzvare Sharon Magojo vanoti vaitarisirawo kuti dai mari iyi yakashandiswa mukuwedzera uwandu hwemvura inoshandiswa muguta pamwe nekugadzirisa mapombi ave kuparara.
Organization ye Harare Residence Trust yapiwa mukana ne City Council kuti inge ichikwanisa kuita tour kuMorton Jaffrey vachiona kuti progress iri kufamba seye Chinese loan $144 million. Saka taenda tikanofamba tikanoratidzwa maplant acho ese nemafambiro ari kuita progress yacho.
Saka magutsikana here nemabatirwo ari kuitwa mari iyo yakabva kuChina iyi?
Isusu seHarare Residence Trust maonero edu nemaripoti atapiwa ikoko zvinoratidza kuti paMorton Jaffrey ivo vari kungoripeya chete asi havasi kukwanisa vachiwanika vachiexpanda plant yacho yese, nekuti katarisa muno Harare population yanzi yawedzera nezvinezvi yapa 2.5 million. Pazuva kunokwanisa kuvachionika vanhu vanenge vachipfuura nemabhazi vachipinda, population inokwira kusvika pa4.5 million iri midday. Saka tinoona kuti vanhu ivo vanopfuura vachidi vachishandisa mvura, zvinova zvichidzikisira mvura nekutorera vamwe vanokwanisa kunge vachidi vachishandisa mvura iyoyo. Saka ndingatisisi Harare Residence Trust hatisi kuona kunyanya kubata kwenyaya iyi nekuti vari kungoripeya chete kuti vagosvika pa604 megaliters, capacity yanofanira kunge vachisvika, asi haisi kuonika ichisvika pa1200 megaliters inokwanisa kunge ichibatsira kuti ikwanise ichishandiswa nevagari vese vemuno muHarare. Uyezve tikatarisa kuti kugadzira kwavaruta paMorton Jaffrey havasi kukwanisa kunge vachiwanika vachigadzira mapipe emumasebhabs anowanika ivo achirasa mvura. Bati ivozve mari yavanayo chete ndeyekungogadzira paMorton Jaffrey hazviwanike zvichinyanyobatsira, nekuti kuti izosvika kuvagari haisvike, nekuti mapipe anoisa pressure kuti isvike kumaresident haikwanisi kuwanika ichisvika. Ndingati pane zvataona hedu taona progress yakanaka iri kuitwa ipapo, tinongotenda nebasa rakanaka ravari kuita, nekuti tafamba tikatenderedzwa muplant imomo tikaratidzwa equipment yakatengwa.
Vanga vari muzvare Sharon Magojo veHarare Residence Trust vari parunare muHarare neStudio 7.
Akati teerera kustudio 7 munotibata pa 909 am 4930 kana pa 12080 nepa 15455 kilohertz pa shortwave munokwanisa kutibata pa channel zim muchishandisa decoder re wisdom kubva pa 9 pm kusvika 11 pm kana muri pa wisdom tsvagai channel yakanzi ch zim kana muri kunetseka na kuibata dzimai decoder renyu kweka nguva muribatidza zvakare mosikana zvakare kuitira kuti munyatso tibata pa channel CH Zim channel Zim inotererwa nguva dzose pa satellite TV pa smartphone nepa internet pa www.channelzim.net
Gurukota rezveutano Dr. David Parrenyatwa svondora pera vakakurudzira zvizvaro zveZimbabwe kuti zvimbomira kushanyira nyika dzekuWest Africa dzakaita seNigeria, Liberia, Sierra Leone neGuinea idzo dzakatarisana nedambudziko rechirwere cheEbola. Dr. Parrenyatwa vakati kunyange hazvo nyika yakagadzirira kurwisana nechirwere ichi, zvizvaro zveZimbabwe kunyanya zvinoshanyira nzvimbo dzeminamato kuNigeria zvimbomira kusvika pawanika nzira dzekukurira nadzo chirwere ichi. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 akaita hurukuro naDr. David Parrenyatwa kuti tinzwe nezvekurudziro yavo.
Takangwarira kuti icho chirwere chiedze kusasvika kwatiri. Tiri kuti zvikurukuru vanhu vedu muZimbabweans ngavamboregera kuenda kucountries dzakaita seSierra Leone, Liberia, Guinea and Nigeria kunonzi kune Ebola kwacho. Kana unokoenda ikoko unenge utori nebasa ramanikidzika chai zvikurukuru kuti uendeko, asi tiri kuti aiwa ngatimbomira ikoenda ikoko. Zvakare tiri kutarisira zvikuru kuona vaya vanoenda kumbondonamatirwa nezvimwe zvakadaro vambomira nguva imbopfuura tobatsirana takanyarara tichiona kuti tingaite sei nemhuri yedu munoku.
Pane nzira dzamatora here imo munyika kuti vamwe vanoshanya kubva kunzvimbo idzodzi dzamataura vatange vavhenekwa vasati vapinda munyika?
Kana vangosvika munyika vari kutotarisirwa vachibvunzwa zvavanobvunzwa, kunyanya takanangana nekuti vari kuita here temperature, vari kurutsa here, vari kurwara-rwara here, nekuti vabva ikoko tobva tangovatora kukurumidza kuti vaite inonzi isolate kana kuti kuvaisa kwavo vega, tovamonita variko.
Vanga vari gurukota rezveutano Dr. David Parrenyatwa vachitaura vari muHarare naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7. Yasvika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa nemukuru wesangano rinozikanwa nekuti Institute for Young Women Development, muzvare Glanis Changachirere. Tinokutambirai nemufaro paStudio 7, muzvare Changachirere.
Washita zvako Blessing and thank you for having me.
Tuda kuti tinge tichitarisa zvimwe zvirongwa zvamuri kuita mudunhu reMashonaland Central zvekuedza kusimudzira madzimai echidiki. Tiri kunzwa kuti iro svondo rino manga mine misangano yakakosha nevakuru vedunhu irori reMashonaland Central. Mukatiudza kuti urongwa hwenyu hwanga huri hwei?
Tanga tichikurukura maererano nekumira kwakaita nyaya yemasocial services mudistrict reShamva. Uye tichikurukura kuti zvii zviri kutarisirwa nemadzimai echidiki kuti zvinge zvichiitwa nehurumende yepadanho iroro rinotarisirwa kuti rive redistrict level, zvichisanganisira nemacouncillors. Uyewo zvetichikurukura nemacouncillors maererano neurongwa hwavo kuti vagadzirise matambudziko iwawa ari kusanganikwa nawo nemadzimai echidiki maererano nemasocial services ataikurukura nezvavo.
Ndevapi vanyarikani vanga vari pagungano iri?
Takanga tina vamudziti veShamva district muzvare Duve. Takanga tine zvakare councillor veward 16 munova mataitira musangano uyu, councillor Sadza. Uye tina zvakare mumiririri wedistrict reShamva kubazi remadzimai kuhurumende, Mrs. Ndige.
Mungatiudza kuti ndeapi matambudziko aikurukurwa nezvawapa?
Matambudziko akanyanya kubuda zvikuru yaiva nyaya yezvipatara. tine chipatara chimwe chete muShamba district. Chipatara ichi chipatara che chatingati icho chino qualify kunze hospital chakati kurei asi iko zvino chine dambudziko rekuti hachina mishonga yakawanda iri kukwanisa kunge ichibatsira madzimai echidiki. Zvakare vashandi vakaita savana mukoti nemanesi vane matambudziko akawanda avari kukonzeresa maererano nekubata kwavari kuita varwere zvikuru sei madzimai pavanenge vakazvitakura. Kukabuda zvakare dambudziko rekuti madzimai echidiki vari kuwanikwa vachitengeserwa mapiritsi aya efamily planning. Zvinova zvinhu zviri kuita kuti madzimai vange vachingoita pamuviri pasina kurongeka uye pavasingakwanisi kunge vachichengetedza. Rimwe dambudziko huru zvakare rakabuda raiva renyaya yemvura. Ndofunga zvinozivikanwa kuti muShamba district mune mugodhi mukuru unonzi Madziva Mine. Mugodhi uyu unonzi wane makore uchitaurwa nezvawo kuti wakakanganisa mvura mamiriro akaita mvura yemudunhu iri. Saka naizvozvo hapana zvirongwa zvati zvaitwa maererano nekuti vagari vari mudhuze menzvimbo iyoyo vange vachiwana mvura yakachengetedzeka. Saka mvura yavari kukwanisa kunge vachishandisa imvura iri kunzi ine iyo inonzi cyanide. Mushonga unokanganisa zvikuru mararamiro evanhu nemhuka. Saka vanhu vane dambudziko huru remvura rinozova dambudziko rinoshungurudza madzimai echidiki sezvo ndo vanotarisirwa kuti vange vari vanhu vachitsvakiridza nyaya dzemvura idzi.
Ivo vakuru vedunhu vakati kudii nezvichemo zvenyuzvo?
Ndingati mudzviti vedistrict iyi vakagamuchira zvikuru matambudziko aibuda aya kubva kumadzimai echidiki vachiti ivo vane urombo kuti zvimwe mamwe ematambudziko aikurukurwa iwawa matambudziko akanga asina kusvika kuhofisi yavo. Kunyange zvazvo kansela vedunhu iri vaitaura ivo kuti zvimwe zvematambudziko aikurukurwa aya vanazvo muurongwa hwavo hwecouncil asi havasati vakurukura sefull council kuti vaone kuti vangaita chii maererano nematambudziko iwawa. Saka muzvare dhuve vaiva ndivo vamudziti vakazonge vavimbisa ivo kuti vanoda kuita kuti vafollow up matambudziko iwawa necouncil uye zvakare nemamwe mapazi ehurumende akanangana nenyaya yezviwanikwa zvakaita semvura izvozvi nenyaya dzeutano kuti vaone kuti pangagadziriswa sei.
Mukupeta chirongwa chedu, mungatudza kuti sangano renyu iri rinoita chii chaizvo uye vanenge vasingarizive mahofisi enyu ari kupi?
Musangano wedu ndingati musangano unoshanda wakazvimiririra uye watingati non-governmental pachirungu. Tiri musangano unonyanya kushanda uchikurudzira kuti madzimai vechidiki vange vari vanhu vane chekuita maererano nekupa pfungwa nekuti zvii zvingaitwe munharaunda dzavo zvii zvavanoda mukati meupenyu hwavo kuti vange vari vanhu vanorarama upenyu hwakavandudzika. Kune vasingazivi kuti tinowanikwa kupi, tine mahofisi edu makuru ari mudunhu reBindura kumashonaland central kwatingati iko kunonzi kuna Centenary Drive panumber 172 ndipo kwatinowanikwa.
Aiwa, tinokutendai muzvare changa chirere nekupinda muchirongwa chedu.
Maita zvikuru nekukurukura unesu.
Manga makateerera kubva kumutungamiri wesangano reInstitute for Young Women Development muzvare Glanis Changachirere muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa hama wadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, toisira pano. Anokoneka nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Aiwa tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chevechidiki chavatipakurira. Yasvika nguva yatinoverenga tsamba mbozha dzenyu pamwe nematext message amunotumira kuno kustudio 7. Yekutanga inoti, Studio 7 munotaura chokwadi munyika, tinokumbirawo weather forecast sezvo muchiteererwa nevanhu vakawanda munyika. Ndini Zakaria Davidson kuchikombedze. Gift Tizora ari kunotoni anoti, ndinokutendai varume nebasa rekutudza chokwadi, jongana Blessing, rambai makadaro, dai pasina imi tiri kuti tiri kuita sekatsi dzakaputirwa musagi nemanyepo atinowana muno. Munofara here Blessing naJonga kuri sei kuAmerica pamberi nekupa nhau dzechokwadi? Ndini Willard Stole kuJersey kuChipinge. Mumwe munyori anoti, makadi vaJonga kandemiri, kuno kwachienda mbuya, tinofara nenhau dzechokwadi dzamunotipa dzisina kwadzakarerekera. Aiwa, tinoti rambai makadaro vateereri, muchinyora kuno sezvaitwa namukoma William Mateka V7 at Mayo. sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Hurumende inokurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kumbomira kushanyira nyika dzine dambudziko rechirwere cheEbola. Vashandi vemakambani anogaya upfu voronga kuramwa mabasa vachida kuwedzerwa mihoro, asi sangano reGrain Millers Association of Zimbabwe rinoti hapana mari yekuwedzera mihoro.